zvakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri gunyana 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi matatu nemumwe, kana kuti 7531. Hurumende inowedzera nguva dzekuvhurwa pamwe nekuvharwa kwezvitoro kutanga nhasi, asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti pachine dambudziko panguva yekefyu nechekufambisa kana vanhu vapedza mabasa. Mhuri yeZimbabwe iri muAmerica nedzimwe nyika inochema kushaya kwasekuru Crispin Masuka, avo vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera kuPennsylvania. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri veStudio 7 kuno muchitiudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi matatu nemumwe, kana kuti 7531. Mushure mekunge vamwe vanhu vashanu, kana kuti 5, vawanikwa vaine chirwere ichi, vese vanove vanhu vagara vari munyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro. Izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224. Vanhu vakanga vapona kubva kucovid-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe, kana kuti 5690. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana matanhatu negumi nemumwe, kana kuti 1617, vachiri kurwara nechirwere ichi. Mukuru ari kutungamira mukurwisana necovid-19, Dr. Agnes Mahomva, vakazivisawo nezuro wakare kuti vanofara kuti vari kuteverawo mitemo yavakatambira kubva kuWHO, iyo inoti kana munhu akawanikwa aine chirwere checovid-19 asi asina zviratidzo, hapachina basa kuti avhenekwe zvakare mushure memaawa makumi maviri nemana kuti anzi apora. Dr. Mahomva vakati kana munhu akapedza mazuva ake gumi nemana ari oga asina zviratidzo zvechirwere ichi, anokwanisa zvake kudzokera kubasa. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayiwo vanhu vave kuda kusvika kumiriyoni imwe chete pasi rose. Kuvhura bandiko rezveupfumi iro ranga rakadzipwa nemitemo inodzivirira kupararira kwechirwere checovid-19, hurumende yakazivisa nezuro kuti yawedzera nguva dzekuvhurwa kwezvitoro, mahoresero pamwe nemamwe mabhizimusi akaita semabhanga kutanga nhasi. Mabhizimisi aya anengovhurwa nenguva dza6 mangwanani achivhara nenguva dza6 manheru. Mabhizimusi aya anga achivhurwa nenguva dza8 mangwanani achivharwa nenguva dza4 masikati, kuitira kupa mukana vashandi nevatengi kuti vange vave mudzimba dzavo panotanga kushanda mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba, kana kuti kefyu, iyo inotanga nenguva dza8 manheru ichipera nenguva dza6 mangwanani. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti vanotambira nemufaro kunyevenutswa kwenguva dzekuvhura nekuvhara mabhizimusi uku, asi vanoti dambudziko richiri pazvinhu zviviri zvinoti kefyu nemabhazi anozotakura vashandi neveruzhinji vanenge vachiri mumaguta panovharwa zvitoro nemabhizimusi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Iri idanho rakanaka kuma business akawanda takatarisa kuti kwe nguva zhinji ma business anga akavharika toonawo futi kuti nguva dzakanga vachinzi vashande kutanga na 8 kusvika na 3 mamwe mazuva kutanga na 8 kusvika na 4 dzanga dzichiri kunetsa uye dzanga dzichiri kukonzera kuti vanhu vakawanda vasakwanise kuwana cheuviri chakati o saka kuwedzerwa kwenguva ndinoona riri danho rakanaka zvinoratidza kuti vanhu vaakushanda kwe 12 hours parezvino iroro ndinoona riri danho rakanaka.
Tinoona kuti nyika ine mutemo wecurfew inotanga na 8 dzeusiku ichipera na 6 dzemangwanani uyewo vanhu vagara vachienda kumabasa vari kuchema nenyaya yechekufambisa. Zvinozofamba sei kuwedzerwa kwenguva uku tichiona zvinhu zviviri izvi?
Ndingati inini kuti danho iri ratanga tichiti idanho rakanaka rekuvhurwa kwemabhizinesi richikwanisa kuva nechirevo richikwanisa kubatsira vacho vavhurirwa mabhizinesi avo nguva idzodzo. Nyaya yekefiu yakuda kuti ichinyanya kutarisiswa zvikuru sei takatarisa kuti amwe mabhizinesi akafanana nezvitoro dzimwe nguva zvinotozopedza awa kuti vakwanise kupedzeredza zvavanenge vachiita zvichireva kuti vanenge vasara nenguva shoma kuti vafambe zvisina kushungurudzwa nenyaya dzekefiu. Chero vanotanga na 6 zvinoreva kuti vanenge vafanira kusvikapo dzimwe nguva 1 hour before kuti vasvikewo vakwanise kugadzirisa musha wavo vanhu vasati vatanga kupinda. Saka kuti danho iri richiva nechirevo kuti danho iri richikwanisa kubatsira vacho varatarirwa kuti ringe richibatsira zvaakuda kuti patariswe nyaya yekefiu. Toya panyaya yetransport vazhinji havashandire kwavanogara kana kuti vazhinji havagare kwavanoshanda zvichireva kuti paakuda kutarisiswa kuti vanhu vanozofamba sei nenguva zvikuru sei takatarisa nyaya yekefiu kuti kefiu inoti iyona 8 munhu anofanira kunge ava mumba vamwe vanogara kure nekwavanoshanda vamwe vanotoshandisa mabhazi maviri kana kuti makombi maviri kuti vange vachisvika kwavanoshanda kana kuti vange vachisvika kwavanogara. Saka ipapo futi panoda kuti patarisiswe uye hurumende inofanira kutsanangura kuti ivo vanhu vachaitwa sei zvikuru sei takatarisa kuti vasvike kudzimba dzavo zvinenge zvisingakwanisi kuitika nenguva yanzi kefiu itange kuri kuti vanenge vachipedza nenguva dzatarwa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano rewechidiki retajamuka sesijikile rinoti chinangwa charo chikuru ndechekuona kuti kuratidzira mumigwagwa kunochengetedzwa sezvo iriyo nzira yoga yasara yekuti vanhu varatidze zvavanoda nezvavasingadi. Nezuro sangano iri rakaratidzira pamatare edzimosva eRotten Row Court muHarare richitsigira mutungamiri weZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vatakudzwa ngadzore ava vakanga vachimira pamberi pedare kuti vakumbire mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriri wetajamuka sesijikile vaGift Ostalo Siziva vanoti sangano ravo rakamirira kuona kuti vamwe vavo vakasungwa nezuro padare apa vachamiswa mberi kwematare nhasi here, vachiti zvakare vanodawo kuona kuti vakarohwa nemapurisa vakakuvara zvakadini. Studio 7 yakabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezuro usiku kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vakati tivabate nhasi kwaedza sezvo vakanga vave kutorara. Tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro navasiziva kuti tinzwe zvizhinji.
Isu sevechidiki taita demonstration in solidarity navagadzore takudzwa mapurisa ndobva azosunga vadzidzi vedzeto Zimbabwe nemamwe mainvesiti akasiyana vangavauya vanotungamirwa napresident weZinaso vatakudzwa ngadzora.
Saka pari zvino zvinhu zvakamira sei?
Pari zvino takamirira kuti tihwe kuti vasungwa vachapiwa bel kana kuti vachaenda kukoti but ruzhinji rese remayouth rugadzirira nyaya yekumeka shure kuti the streets anoramba ariyo nzvimbo yatinoshandisa kuita express our voice sevechidiki vemuZimbabwe kusika zvinhu zviri kunetsa munyika zvagadzirwa.
Nyaya yekuratidzira munoona sekuti inobudirira here? Pane zvainobudisa here nai vasiziva?
Kuratidzira kunotobudirira. Munoziziva kuti vaMahatma Gandhi vaitoita mamachi vachiratidzira ari oga ndo kunoita kana especially panzvimbo yakafanira yeZimbabwe mune nyika inotungamirwa nemasoja nyaya yekuratidzira inotoenda mberi kusika ruzhinji rwese vanzwisisa nyaya yacho.
Sei mafunga kuratidzira pamatare edzimhosva pachinambo chokuenda mumigwagwa muchiratidzira.
Dare remhosva rakakosha nekuti muZimbabwe ndo dare rabatwa kushandiswa nevepolitics. Saka Rotten Row Court inoiziva nenhoroondo yacho kuti ndo inoshandiswa nezanupf kudzvanyirira vechidiki neruzhinji rwese rweZimbabwe. Tinenge tichiratidzira against nyaya yejudicial capture.
Pane vambotaura nemi here maererano nenyaya iyi vanobva kuhurumende?
Vambotaura nesu mapurisa achitaura achishandisa mboma ndoa taura nemayouth nevechidiki vangachiratidzira.
Asi hapana vakuvadzwa hapo?
Aiwa kuvanhu varohwa but tichamirira kuti kuitwe mamedical reports but mapurisa arohwa especially vasikana kune vakuvara.
Avanga vari mutauriri wetajamuka sesijekele vagift ostalo siziva vari parunhare muHarare natanonoka wande westudio 7. Mhuri yeZimbabwe iri muAmerica nedzimwe nyika iri kuchema zvichitevera kushaya kwasekuru Crispin Masuka kudunhu rePennsylvania muAmerica musi wa8 mwedzi uno mushure mekurwara negomarara kwenguva yakareba. Sekuru Masuka avaive zvakare mufundisi vaizivikanwa zvakanyanya nekubatanidza vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuburikidza neshoko ramwari pamwe nemabasa avo ekubatsira vanotambura. Sekuru Masuka vakaberekwa musi wa25 Gumiguru 1948 kwaseke, vakazoshandawo pakati pa1974 na1978 mukanzuro yeguta reSalisbury iyo yave kunzi Harare pari zvino. Umo vakabatsira kusimudzira vechidiki vakawanda vanosanganisira vatambi venhabvu vakaita mukurumbira munyika. Pamabiko ekupemberera kuwana kuzvitonga kwenyika muna 1980, sekuru Masuka kuburikidza nekambani yavo yaitora mifananidzo yePhoto Wizard vakave mumwe vatori vemifananidzo vakashongedza chiitiko ichi. Vakawanawo mukana wekutorwawo ivo pachavo mufananidzo vaine muimbi ane mukurumbira pasi rose Mushaka Bob Marley wekuJamaica uyo akauya kuzoridza kucherechedza kusunguka kwenyika. Sekuru Masuka vakashandawo semutori wemifananidzo wevaive mudzimai vemutungamiri wehurumende panguvayo Mushaka Robert Mugabe, amai Sali Mugabe ava vakashayawo zvakare. MuAmerica sekuru Masuka vakabatsira kuumba chirongwa chekunamata padandemutande chinonzi Church Without Walls kana kuti Church isina madziro. Sekuru Masuka vakasiya mudzimai wavo amai Irene Masuka pamwe nevana vana vanoti Taurai, Grigori, Simbirai naChipo. Vakasiyawo vazukuru vana. Sekuru Masuka vari kutarisirwa kunoradzikwa kumusha kwavo kwaseke. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata ambuya Irene Masuka kuti tinzwe mafambiro ari kuita urongwa.
Urwere hwasekuru Masuka vakadiagnoswa cancer yeprostate in 2013. Saka cancer iyoyo ndo yakazosvikawo kutora upenyu hwavo. They tried all they could and it was causing him also multiple strokes. That's what happened.
Ivo sekuru Masuka mungavatsanangura semunhu anga akadii mukurarama kwake?
Sekuru Masuka akanga ari munhu anoda vanhu, kwete kungovada chete, asi aive munhu aida vanhu nekuvabatsira kuidentify their talents or their abilities. Ndakambotaura ndichivafananidza naSocrates kuti Socrates akabatsira vanhu vakawanda zvikuru. He was a philosopher nanhasi ari mutaurwa nezvake mumacolleges mumauniversities. Asi panguva iyoyo vanhu vaimutaura kuti is a stinger that be inoruma mahosi. Baba Masuka vangu akafanana naiyeye vaiti kana vaidentifya talent rako kana unyanzvi hwako vaizoramba vasingangokusiya chete, vaifamba newe vairamba vachikustinga all the time kusvikira zvabudirira, kusvikira zvanaka. Ndinuwa fana nizane mwe nyayanda kambozi wa imumwe mufama. Fama angaye kabudira zvikuru. Asi fama ye anzingwe se kutikana kwa kunorimwa. Aitenga mbeu zake nze maneba zake ono wapa kutuvari mewu. Saka wanu achizo mvunza kutu wai wakabudira kudai ende wai uchipa maneba akumbeu. Fama yeye akawatana ngurira achiti. Tinopa maneba angu mbeu. Nekutikana mepo yo vuvuta. Poli ni iyoyo. Ndo inoyo ayo bereke sachibageche kwangu. Saka ndozo andino fananza na baba Masuka. Vaiwe munu ayi batira wamwe wanu achizo. Watikana yo wakabatira wamwe. Ni upenyu wao waizo batirika o. Baba Masuka wakabata upenyu wevanu wakawandisa. Atinga mbogo na kata kutsanangura uwandu wacho. Wakabata kubvira mumure kwavo. Mawakabere kwa mudunure kwavo. Kwa wakavuzarirwa kumadzise kuru avo. Kumusha kwa mai wavo. Kuhamadze kwavo ze kumusha kwavo. Munjimbo yese kwa seke ya wakazarirwa. Wakabata shukuru upenyu wevanu. Kwa wakashanda kwese. Vaingo bata upenyu wevanu.
Urongwa wekuchengetezwa kwa sekuru Masuka. Waka mira sei.
Urongwa wekuchengetezwa kwao. Urukuzono batirwa ku Zimbabwe. Kumusha kwa wakabere kwa seke. Warukuzono radzikwa. Pakaradzikwa wabereki wavo. Pana baba na amai. Ndopa wachano radzikwa. Atisati tane zuwa nedeti. Asi kana tazvibata izvozvo tichazo kuudzai.
Avanga vari mudzimai asi wana sekuru Crispin Masuka, ambuya Irene Masuka, vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Tarisa shiruma pepa na u anasi. Pepa na ure hera udirunoti kanzuri kutari Harare ichange yave ne makanzura makuma wiri ne vashanu chete jitevera kudzingwa kwemamwe makanzura kumi ne mumwe kusanganisira mutevedzeri wa meya nebato re MDCT. Bepa na wiri rinoti izvi zvinosvitsa pamakumi maviri nemumwe zvigaro zvinoda kuzadziswa. Danho rinonzi rinogona kuita kuti pagadzwe commission ichafanofambisa basa kusvika kwaitwa sarudzo dzekutsiva makanzura aya. Bepa na uri News Day rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatenda kuti pane urongwa hwekuvabvisa pachigaro huri mubato mavo reZANU PF, asi vakati vari kuronga kuita izvi varambe vachirota zvavo. Asi vaMnangagwa vakayambirawo kuti urongwa hwavo hwevari kuda kuvabvisa uhu hunoparadzwa sezvo vari ivo vari panyanga kwese kuZANU PF nekuhurumende. Mbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuIsrael, mumwe muJuta anopfurikidza mwero akawanikwa aine mhosva nhatu dzekuuraya nekukanda kwaakaita bhambu remoto rakauraya vanhu vatatu vemhuri yechiParastine, uye munhu uyu atongerwa rutatu kugara muJeriko upenyu hwake hwose. Vashandi vezveutano vari kurapa varwere veCOVID-19 muKenya vanoti basa iri riri kuvaremedza mupfungwa zvave kumanikidza vamwe vavo kuti vakanganisike pfungwa dzavo nekutsvaga rubatsiro. Vezveutano vanga vachibatsirwa nezvidzidzo zvinoita kuti vakunde kudzikira kwepfungwa kuri kukonzerwa nechirwere chakonzerwa necoronavirus ichi.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka itimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection na 8pm Manerwano. Mchirongwa cha nasi, itiruguze anyaya zvekuparira zvakanyanya kuita chirwere che COVID-19 munyika. Chirwere ichi kusvika parizvino chauraya vanhu mazana maviri nemakumi maviri 220. Tichange chiongorora zvekare nyaya yeuori munyika. Vhiki rapfuura, sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission rakaparura chirongwa chinopa mukana veruzhinji kumangara nyaya dzeuori vasingazivikanwe kuti ndevanani pachishandiswa dande mutande kana kuti mobile application. Izvi zvingabatsira here kurwisana uori munyika? Mure Zimbabwe ngatisanganei pachirongwa che The Connection na 8 PM manerano. Muineni Mike Wove.
Yale nguwe yenye imi vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kustudio 7.
Magadiko apakuriwe chirongwa chestudio 7 ndinotenda nekupinda muchirongwa chanhasi ichi kuti mashoko angu ane mashoko mazhinji andingataura, asi tokumbirawo kuti mudisitsiro odhi kune vanhu vezanupf kuti nhema ngasawanzeba nhema handiko kutungamira nyika kwakanaka. Kaundtaure chokwadi zvanga zvichitika munyika nguva zhinji. Ndini hangu Chike ndiri paBakersfield muSouth Africa.
Magadi vashamarari pastudio 7 haisi kunotiri right kuna kwangundu tirikungochema nechirwere cheCovid ichi zvashungurudza vanhu. Ini maonero angu lockdown ndizvo hazvo. Saka chakanaka kungokurudzira vanhu kuti vaite nesocial distance, vafambe nema face mask, pakungonzi vanhu vaite shutdown vagare. Ndoona sekuti zvingadopa vanhu matambudziko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Studio 7 haina kwainotema yakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC riri kuramba pamwe chete nekushora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamusoro peveimbo wemutungamiri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela. Mubhuku rakanyorwa nevaimbo vegweta ravaTrump vaMichael Cohen, vaCohen vanoti vaTrump vakashora vaMandela zvakaipisisa vachishandisa mazwi asingataurike vachiti vakakanganisa nyika yakanga yakazvinakira vakaisiya isisiri pakanaka. VaTrump vanonzi vakati vaMandela vakanga vasiri mutungamiri anoziva zvaaiita. Bato reANC rinoti vaTrump havakodzeri kutaura chinhu chimwe chete zvacho pamusoro pavaMandela. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswana University of Technology muSouth Africa Dr. Rike Mukonza vanoti mashoko avaTrump akashatirisa vanhu vazhinji muSouth Africa, asi vachiti vanhu vanga vagara vasisatore vaTrump semunhu anotaura zvine maturo pamusoro pevanhu vatema. Ngatinzwei Dr. Mukonza vachitsanangura muhurukuru yavaita naTanonoka Wande.
Matauriro akaita vaTrump anoratidza kuzvidza kukuru kwete vanhu veSouth Africa, asi vanhu vatema vemuAfrica yose, nekuti vaMandela munhoroondo yeSouth Africa neAfrica kunyange nhoroondo yevanhu vatema pasi rose vanoonekwa sevakamirira mutungamiri akaita zvakanaka munhoroondo yevanhu vatema. Saka kana vatambotaura mutauriro wavo
vanhu taura vachiti zvanzi vaMandela vakasiya vakanganisa zvinhu muSouth Africa. Munofunga kuti chii chavari kureva apa?
Chavanoreva ndechekufunga ndechekuti pada pane zvavaifunga kuti vaMandela vaifana kuita pane nyaya dzezveupfumi, pane nyaya dzakawanda wanda. Asi chandoda kunditaura ndechekuti vaTrump vanokanganwa kuti vaMandela vakapinda pautungamiri panguva yanga yakaoma, nguva yakanga yanga ine makakatanwa pakati pevachena. Vakanga vaine hurumende yavo yaiita utongi hunodaidzwa nezita rekuti utsvanyiro hunodaidzwa nezita rekuti apartheid, nevanhu vatema kune rumwe rutivi. Saka ipapa paida utungamiri hune hunyanzvi hwekuunza vanhu vanga vasiri kuwirirana pamwe chete nenzira inoita kuti nyika ivakike isina makakatanwa akanyanya. Ende vaMandela kana tichizvitarisa vakaita basa iri neunyanzvi hukuru chaizvo.
Ko vanhu kuSouth Africa kwamuruku munombovavo kuti vanofungei nemashoko anonzi akataurwa navaTrump aya?
Vanhu kuno kuSouth Africa vanonzwa kusvotwa zvikuru nematauriro avaTrump, sekutaurwa namboita, nekuti matauriro aya anoratidza kuzvidza kunyanyanyanya vanhu vatema. Asi chinoda kuti chirangarirwe ndechekuti vaTrump munhu anongotaura asingayeri mashoko ake. Tinoona zvavanoita kunyange ipo paTwitter kuti vanotaura zvimwe zvekuti dzimwe nguva munhu unotombokadzika kuti zvataurwa naPresident wenyika here izvi. Saka hongu vanhu vari kushatirwa zvavo, asi vamwe ndo vari kuti aiwa ziri nemuitiro waro ragara richizivikanwa kuti ndo zvarinoita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Reke Mukonza vari parunhare kuPretoria kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Iye zvino tokupai kambo kubva kuna Ja Praiser kanonzi Mukuwasha. Praise akachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi matatu nemumwe, kana kuti 7531. Hurumende inowedzera nguva dzekuvhurwa nekuvharwa kwezvitoro kutanga nhasi, asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti pachine dambudziko renguva dzekefyu pamwe nechekufambisa kana vanhu vapedza mabasa. Mhuri yeZimbabwe iri muAmerica nedzimwe nyika inochema kushaya kwasekuru Crispin Masuka, avo vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera kuPennsylvania. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio 7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.com. anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, nchiti moswera zvakanaka vateereri.